kwete ndanga ndisina kusuma andito zvizindi kuti kuzvinzwirawo pano newe a blessing.
Tichitarisawo iyo nyaya iyoyi iri kunzi iri kuenda kuconstitutional court, mune chivimbo here chekuti munokwanisa kubudirira zvakare sezvamakaita kudare here pamusoro-soro resupreme court?
Blessing, hatiwanzo kuda kuti kana nyaya ichinge yapirwa kumatare edzimhosva tobuda mumaredhiyo tichikomenda kuti yakasimba here uye haina kusimba here, kwete. Nekuti muchirungu vanoti the matter is sub judice. But sokuona hangu kwangu ndingango pawo umbowo hwokuti nyaya iyi sokutongwa kwayakaitwa nesupreme court, ndinoona sokuti supreme court yakagona chose kuendisa nyaya iyi kuconstitutional court. Umwe noumwe une kodzero yekuita izvozvo, asi ndinoona sokuti zvaitwa nevashandi uye naana madhuku kungangova kuteya nzou neriva kana kuti kuteya nzou neurimbo.
Munotenderana here nezviri kutaurwa navamadhuku kuti vatongi vakanzwa nyaya iyi kusupreme court havafaniri kunge vachinzwa kuconstitutional court?
Handisani ndaona mapepa sematauri yandaita, handisani ndamaona mapepa, handizivi zvavari kutaura. Asi handioni sepane chikonzero chingavapo chingabvuma, nokuti nyaya yanga ichi iri pavatongi ava yanga iri nyaya yeapiri yaibva kulabor court. Vakanzwa nyaya iyi sedare resupreme court vachidetemina appeal. Kana nyaya ichinge yainzwa kuconstitutional court, vatongi ivavo zvakare vanenge vavakunzwa nyaya iyoyo sevatongi vedare guru repamusoro reconstitutional matter.